those attributed with Thomas Citizens in Zimbabwe. Muslimin get on up to Nikkei Zimbabwe and up Mira Shakanaka. Wanawa sisi yuri Zimbabwe wakabuda munyika ni kudapenda muturi munyika takasia na siya kuno chaka shuruwi kuno shala asita kono katika ngu nabatiri kutisa nyika hedi itongo sila wa chambisa ni vahamu kita honde mkasa nyika na yeso takatuye pamwe tite mdeme mdeme tibasirani tiko basira hao walipati raundi walikita kutinyika ikusununguka hile nila mangu anakakacheka muno sila chaka hituwa ni urumende salpia tibasirani na mamonzura wakatula mari allocation inoza kuparliament wakatula ma MPs wakatula ma resources wakawanda wakanenga raba ile bukuna wacha misa ni opposition wakaya isu taka tisema citizens usutu try our best to level the playing field so that anokwane sa zinga ashidiwa nevani siku tsaru shishi anga ari ya anotonga
pane bato rezo matoke henika ramurushandi rae reka na kuti mungikungo takungo yota zhe nye ya tesaru zotaka chena chete
isusu atina bato ratuna shandi ratima citizens chakini oda ndeshe kuti paveme chekerewe paveme enza kama bato ese aruki pinda musaru saka isusu ito atingi chita saka taka rire kila kuti ila wacha misa na kuti wacha misa ndo waka biru wa maari ndo waka toru wa soka wanda wanda sinu chidu ndeshe saruzo ya kachina yukutu wanawa Zimbabwe wako sazo so anoda nika hii ndere mbili chito mwane waro wakanaka
sangano roji ili waka kurasa kadi ni wa mungo shanda na wawari kupi
sangano roji ili waka shanda na Zimbabwe nzi alipasirosi chikere takawandisa mnungo sila wanawa Zimbabwe wako fara za wana pane wari kwa Amerika pane wari kwa Australia pane wari kwa England pane wari kwa South Africa pane wari muno Zimbabwe tilipasirosi nungu tika na kutu nungu sanga nerdi kuwa mwana wa Zimbabwe nikuda kuti nike hedi kwa mila shakanaka
zakamputa rwana vachi na masama sondo apura vachiti wali kuti ya sotari sisa surikitu wane MDC Alliance kuti isa wana mari ino baku nze kwenyika zamuru kita izizino guna kuwao zezimo zakanangwa na zere ne zanu PF kuti musabasira batore MDC Alliance ne mari ino baku nze kwenyika
yosu wakuti vachi na masama wano sitigwe taasi mtemono wanesa kumsisi chiklozi vichyo chisa wano taura chino da kuhuzi za nikatikunze kupindila kubatila mma election nisa hati nikatikunze tisa wala Zimbabwe tisa wana Zimbabwe chukumba nika yedu hapana chino timisa hapana mtemono misa yesus chaka chino taura na hati na masa tingango tukuro utakopwele hati nibasa na azote hati na timisa sewa na Zimbabwe kubatila kuti nikati putisa wala zuku hiti hapa chekere
pari zino muri kubudirira here matima unganizawo mari akati kuti
wongu tiri kubudirira chaizvo ende muvenga ari kurwadzwa nazvo ndosaka muri kuona vari pose pose vachiedza kutirwisa vane nzira dzavari kutraya nokuti vaona kuti tiri kubudira takatanga nekuda kutsvaga 120,000 madhora ekuamerica kuti titotigadzise mota yavanga vapfuura iye yavachamisa takatopedza takadarika target iyoyo takatosvika pa122 takatsvaga imwe yegalatina yatakatsvaga yechiriti 5,000 yaidiwa takatokwanisa mari iyoyo yakatowanika iko zvinozvi takatanga izvino kutsvaga 2.350 million yemaelections kuti tionge tine vanga vane mapolling agents kumaraw areas ne voter registration mobilization tangwa nemasvondo maviri chibatsi tatanga asi tatova almost 30,000 kutaura kudai ende tiri kuzoona kuti tinonosvika mutaget yedu kana kuidarika saka budiriro yacho inodadisa kwazvo vana vazimbabwe kekutanga vabatana vose vauya pamwe chete vari kuita kanzatu kanzatu kubatsira kuti nyika yavo ibudirire iyenderere mberi vasagare senhapwa mune dzimwe nyika asi vagokwanisa kudzoka mune ramangwana munyika yavo